neplay yangu inonzi Missing Diamond. Kana ndokudimanda wo my share which is just $1,000. Saka ndaenda paparliament nditi ndikwanze kutaura nevanhu vandakavhotera kuti vangavanzwa kuti mari yakaenda kupi, ndikwanze kuwanawo mari yangu ndopata pandasungwa nemapurisa ipapo.
Masungwa muchiita mutambo uyu here kana kuti manga mangoendawo henyu netsamba yenyunyuto?
Aiwa, ndakachitoita mutambo pamberi peparliament ndichitoita mutambo wangu ndichitodimanda $1,000 rangu.
Mutambo uyu wanga uine vanhu vangani?
Mutambo wemunhu 1.
Saka havanga vachikupomera imhosva iyi?
Kusvika pari zvino ka havasadischarge, vanditi ndiende kumba ndizodzoka. Vachandifonera ivo nekuti vanga vari kunetsana. Pana mumwe wangu vachiti vakandicharge under censorship act ndingonosvika kukoti ndivandachallenja, because vagara kundoziva kuti mutemo iwoyo ndagara ndichingonetsana navo kuti ndinoda kukuchallenja, saka vari kutya kundicharge nemutemo iwoyo. Then vamwe vaibva vatanga futi vachizvavo kunetsana nenyaya yecriminal nuisance, ndii ndanchiita noisi papublic space ndichidisturba vanhu anoenza. But vamwe vachona futi vazviramba vakati hazvibude, uyu munhu ane kakungwarisa kaakaita anosvika kuramba uchinda hazingete noisi, ndakanchiita dhirama. Saka ndopa vabva vati regeza tinyatsotsvaka chichaji chaicho iri korekti, tokuudza kana taanayo chaji mangwana tokufonera.